A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington. This Friday, July the 26th, 2019. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Thungameli Nkomo.
And tonight on Live Talk, we're talking about the endemic corruption following the arrest of Tourism Minister Prisca Mupumira, who appeared in court today.
If you want to contribute, you can send us a message on WhatsApp. The number is 001-202-465-0318. You can also call us directly at 001-202-619-2077.
And we are also live streaming on all our Facebook platforms. So visit VOA Live Talk, VOA Ndebele, and VOA Shona. And we are also live on our websites. So visit us on www.voashona.com and at www.voandebele.com as well as voazimbabwe.com.
Tourism Minister Prisca Mupumira appeared in court this afternoon facing 7 charges of corruption involving a whopping $95 million allegedly pilfered from the National Social Security Authority, or NASA. Minister Mupumira was arrested yesterday, becoming the first high-level government official to be targeted by the Anti-Corruption Commission, reconstituted a few weeks ago by President Emmerson Mnangagwa.
And prosecutors want Mupumira to spend at least 21 days in custody as they seek to consolidate their case. But the minister's lawyer told the presiding magistrate that there is no need for his client to stay in jail, as she is a high-level person of fixed abode. The magistrate, however, will make a determination tomorrow on whether Mupumira remains in jail or she gets her freedom pending trial. Meanwhile, she is spending her second night in jail tonight.
And the multi-million dollar question is, does her arrest show determination by the Mnangagwa government to crack down on endemic corruption? That's the question we are asking tonight. Emakhaya lingaba lichona njani siyalamukela kuhlelo lwe Live Talk. Konapa ku Studio 7 lamhlanje kungolwesihlanu mhla zimashumi mabili lasi ithupha ngoJulayi phela ngoNtulikazi 2019. Udaba esingalo lamhlanje ludaba olukhulu kakhulu oluphatha phose umuntu wonke elizweni, okuludaba lwenkohlakalo i-corruption ngesiNgisi. Sibonile izolo kubotshwa umphathi ntambo obona ngezokwethekelelwa kwelizwe unkosikazi Prisca Mupumira, esetheswa icala lokuntshontsha kumbe ukuncedisa abanye bakhe ukuntshontsha imali engange $95 million kusikhwama sogatsha lwe-National Social Security Authority Fund esingathi yi-NASA, okuyifayindi yabantu asebangena kumpentsheni. Umisiwe ke emthethwandaba kamantshi eHarare namhla unkosikazi Mupumira ebhekane lamacala ayisikhombisa, 7 cases of corruption yoke abhekane lawo. Sikhuluma nje udaba lwakhe lusanda phela emthethwandaba, amagqwetha amelayo acele inkundla ukubana imkhulule, kodwa abatshutshisi bathi hayi, kumele abe ephakathi okwamalanga angamashumi amabili lanye, 21 next days, besaphenya besaqinisa udaba lwabo. Umantshi-ke ukhangelelwe ukwethula isinqumo sakhe kusasa. Ekuthini unkosikazi Mupumira uyakhululwa yini okwamanje kumbe uyaqhubeka valelwe okwamalanga okwamaviki amathathu alandelayo? Yilo-ke udaba esingalo lamhlanje. Sicela ukuzwa kini emakhaya, ngoba udaba lwenkohlakalo Lutaba uluhluphayo kakhulu elizweni. Umnotho ubhidli kanje abantu abaningi bathi kungenxa ye-corruption. Ngakho umbuzo esiwubuzayo lamhlanje kini emakhaya ngokuthi ukubotshwa kukaMfumira ngokubona kwenu kuveza yini ukuzimisela kukahulumende ukulwisana lenkohlakalo ukuthi layo uthi hayi at last sesizimisele mpela lathi sesilwisana le-corruption. Sicela ukuzwa ke kini abafuna ukungena kuhlelo lingasithumela imlayezo yenu kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe lisitshayele live and direct ku 001-202-619-2077.
Marvelous. Kune abo vachangobva kupinda muchirongwa nhasi paLive Talk tiri kutarisa isu nyaya yehuori munyika titarisa isu nhasi taona vaimbova gurukota vezvekushanyirwa kwenyika amai Priska Mufumira vachimiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekuti ivo vakatora mari inosvika 95 million kubva kukambani yenasa nezvimwewo taona zvakare vachirambidzwa ivo kuti vabhadhare mari yechibatiso vachinzi aiwa nhasi vachamborara muchitirongo nyaya yavo yozoenderera mberi mushure mekunge vawanikwa ivo vachibatwa vane mhosva iyi kana kuti vachipomerwa mhosva iyi nesangano rezak uyezve nyaya iyi ichange iri kuenderera mberi mangwana asi regei timbonzwa kubva kune mutori wedu wenhau angari ikoko kukoti yaitwa nhasi muchidimbo tinzwa kuti zvii zvaitika pane zvanga zviri kuitika nhasi muHarare.
Amai Mfumira vamiswa pamberi pedare nhasi vachipomerwa mhosva nomwe dzekuita zveuori pavaine gurukota rinoona nezvevashandi nekugara zvakanaka kwevanhu. Muchuchisi wenyaya iyi vaMichael Reza vaudza dare kuti amai Mfumira vakakonzeresa kushayikwa kwemari inoita mamiriyoni zana emadhora ekuAmerica kuburikidza neuori hwavanonzi vakaita. Kunyange hazvo vaReza vachiti imwe yemari iyi haisati yanyatsozivikanwa kuti yakafamba sei. VaReza vati komisheni inorwisa uori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission ichiri pakati pekuferefeta kuti mari iyi yakafamba sei. VaReza vatiwo amai Mfumira vakashandisa chinzvimbo chavo zvisirizvo pavakapiwa motokari yechipiri nehurumende mushure mekunge vakambenge vaudza munyori mubazi rezvevashandi vangoone masoka kuti vavatengere imwe motokari iyo yakatengwa vasati vazopiwa imwe nebazi rezvemari pakapiwa makurukota ehurumende motokari. Asi rimwe remagweta amai Mfumira chinyama vaudza dare kuti hapana mhosva yakaparwa namai Mfumira sezvo motokari dzese dziri mbiri idzi dziri muzita rehurumende uye vane kodzero dzekupiwa motokari mbiri segurukota rehurumende. Vachinyama vasvitsa chikumbiro chekuti amai Mfumira vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso panyaya idzi asi vaReza vaburitsa gwaro rinobva kuhofisi kwemuchuchisi mukuru wehurumende rinoita kuti musungwa agare mujeri kwemazuva makumi maviri nerimwe kana pane umbowo hunoratidza kuti musungwa akapara mhosva yakakurisa inokonzera kuti upfumi hwenyika huwire pasi. Mutongi wedare vamunamato Mutevedzi vabvuma kutambira zvataurwa navaReza vakati chasara ndechekuti patariswe kuti pane fungidziro inonwisa mvura here inoratidza kuti musungwa akapara mhosva kana kuti kwete kuti vazotarisa kuti amai Mfumira vangapiwe here mukana wekubhadhara mari yechibatiso. VaMutevedzi vati nyaya iyi ichaenderera mberi mangwana amai Mfumira vachirara mujeri.
Aiwa apo tanga tiri kunzwa kubva kune mutori wedu wenhau weStudio 7 achitaura iye anga ari kucourt ikoko nhasi. Tinochingamidza vese vari palive feed yedu pari zvino asi ndinonzwa kuti tine munyarikani wedu wekutanga amai Linda Masarira Kaingiza. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu.
Ndinotenda sisi mafema ndidanawo pachirongwa chenyu madekwana ano tichingamidza zvakare nevateereri vese nevari kuona chirongwa ichi.
Ndandakanganwa kutaura zita resangano renyu bato renyu rinonzi chizve
Labour Economists and African Democrats Lead.
Motipawo mafungiro enyu pane zvatiri kuoneka zvinhu zviri kuitika munyika pari zvino panyaya yeuori uyezve taona nhasi amai Priska Mfumira vachimiswa pamberi pedare.
Chekutanga ndinonzwa kusununguka nekufara kuti nyaya yenasa kunyanya yenasa yawana mukana wekuti ibatwe zvifere fetwe kuti mari yenasa yanga iri kushandiswa nenzira isiriyo. Nei ndanyanya kubata-bata pakanzi NASA. Inyaya inondishungurudza semunhu akadzingobasa ane mari dzake dziri kunasa. Inyaya inondishungurudza semutungamiriri wevatimu yatinoti pensioners voice yemapenjina ari kuvanhu ari kupenjeni vari kupiwa mari isingatenge chiro vari kutadza kuendesa vana vavo kuchikoro nekuti mari yavari kuwana ishoma. Ivo vaive vakasevenza kwemakore makumi mana vamwe kupfuura vachibvisa mari yavo vachinoita kunasa kuti mari iyoyo ndiyo yanga ichizovabatsira kuvararamisa vakwegura. Saka nyaya iyi kubatwa-batwa kwayaita ndanzwa kusununguka kuti nyaya iyi yakuzoendeka. Ende ndine vimbo zvakare ndichikurudzira hurumende kuti zvisangoite sezvatakamboona kumashure kurana chombo nevamwe vakadaro-daro vaipomerwa mhosva dzeuori. Tirikuda kuona nyaya iyi ichisvika kumagumo ichinogadziriswa nekuti umbowo huripo hwakawandisa hwekuti mari yanga iri kutambiswa ichishandiswa zvisizvo kuchitengwa mabhildhingi zvivakwa zvakasiyana-siyana nemari yepamusoro izvo zvanga zvine mari yepasi-pasi. Toda kuti nyaya iyi iferefetwe ipere mumabvitare emhosva vanhu vachienda kujeri mari yavanga vakatora iri mabhanga ichidzorerwa kunyika ichidzorerwa kunasa kuti ivo vanhu vari vapenjeni vabhenefite nemari yavo. Chinhu chinonyadzisa zvikuru kuti amai vanenge vachinzi vatungamirire vashandi vari minista wevashandi nevanhu vari papenjeni ndo vanoonekwa vachimbunyikidza kodzero dzevashandi nevanhu vari papenjeni. Chinhu chinonyadzisa zvikuru asi ndinotenda ivo dzaki commission nyowani iripo kuti yagona kunotisvisa pakare nhasi. Asi zvinozikanwa mazviro kwazvo kuti ivo mai mupfumira mhosva dzavari kupomerwa idzi vanga vasiri kushanda vega. Saka vanhu vavanga vachishanda navo ngavaonekwo zvakare vachisungwa vachinopinda madhitare edzimhosva. Ini semwana wechizvarwa chemuno muZimbabwe ndine shuviro yekuona nyaya iyi ichinotongwa vachiendeswa kujeri vachinzi zvakare vaite inonzi restitution pachirungu kunonzi kudzorera zvavakatora zvisiri zvavo nekuti nyika ino iri kutambudzika nenyaya yevanhu vanoenda kunoti vari kuda kutungamirira vovhoterwa voita paNP votora semukana wekuti zvipfumisa ivo vachimbunyikidza nekuita kuti ava vagara vachitambura varambe vachitamburisa. Saka izvi zvinofadza zvikurusa ende tinoda kuona munhu wese ari involved neuori achitorwa zvakare vachisungwa nyaya idzi dzichinopera. Hatichada kuona yatinoti kuisa lipstick panguruve yekuti munhu anongosungwa nhasi zvozonzi yaakukoti zvozongopera zvakadaro. Ini ndinotokurudzira hurumende kana ivo mamagistrate acho kuti vaone kuti nyaya iyi inopera mazviro kwazvo kuti tigone kunopedza uori munyika ino. Nyika ino iri kutadza kubudirira nenyaya yeuori. Saka izvo zvatanga zvakadai toda kuona mumwe nemumwe ari involved neuori achisungwa vachidzorera mari yavakabira nyika kuti igone kunodzokera kuti ivake nyika yeZimbabwe.
Mombobata makadaro amai Linda Masarira Kaingiza. Tichadzoka kwamuri Ntunga.
Thank you there. Those who've just joined us, this is Studio 7 Live Talk, and it's a 8:15. And tonight we are talking about corruption following the arrest of Tourism Minister Prisca Mufumira, who appeared in court today facing 7 charges of corruption. Sithathe omunye umhlonitsha wetesilayo lamhlanje umnumzana Japhet Moyo ongunobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU. Baba Moyo, siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga ukuba phakathi kohlelo.
Ye, sibonile unkosikazi Mupfumira ebotshwa izolo esetheswa amacala enkohlakalo ayisikhombisa njalo umiswe enkantolo lamhlanje. Uyaqhubeka evalelwe umantshi uza kutsho kusasa ukubana uyaqhubeka evalelwe kumbe uzakhululwa. njenge-ZCTU siyazi lani lihlupheke kakhulu ngodaba lwe-NASA lwenkohlakalo eyenzakala ku-NASA. Njalo laxotshwa lani kunhlanganiso lenxa ngingaphazami khonapho. kuyini elingakutsho ngokubotshwa kukamama Lolo ukuthi kule report eka auditor general eyaveza ukubola konke okwenzakalayo kuNASA eloku ingakarilizwa lalamhlanje umphakathi uyimelele kodwa uminister uyigogodlele.
Ye kunjalo kunjalo sivili namhlanje ke ngikhuluma lo minister honorable Zenza efona ngodaba lokuthi ubese yamukeleke incwadi evelela ke kuzisebenzi besimbhalele sisithi sifuna i-report ye-forensic audit njengoba abaningi nje njalo likutsho nje ithe saqalayo ngokukhuluma ngendaba lezi kuthi kulo kutshontsha ke kwezimali ezama-pensioners okhokhelayo ke uGatsha the Minister of Labour ungcolile usethethe umkhwenyana wakhe waba ngu-chairperson njalo loba yethi yatsho ukuthi umuntu ofanele ngu-chairperson akufanelanga ahlale ngaphandle kwelizwe satsho ukuthi u-chairperson we-NASA uhlala ngaphandle kwelizwe ugadasi kuzonke nje indizamtshina ebuya eze-chair i-board meeting ze-NASA naso le mali phela ilokhu ibolekwa i-Nedbank ekhanya nje kuqe ngamadolo phansi akukhangelekile ukuthi leyo mali izatholakala kanti bayigijimela nje futhi naleyo mali abayifaka ku-Nedbank bayeyiboleka bona phambili ngale akulanto ke entsha kuzisebenzi ngama-charges lawo ngokuthi yithi phela esaqala ukuwakhuluma uhulumende wavala indlebe engani kakuzwa akulanto entsha kithi kuzisebenzi. So esikukhangeleyo nje sikhangele i-process yedale ukuthi izahamba njani esikhathini esidlulileyo sibona nje abangani baseduzane lamandla kahulumende babotshwa kwamalanga amabili amathathu hhayi bephume ingxenye laye nje kusasa sizozapha kona hhayi usephumile sezathonisiswa engakhaya hhayi ibisiphela ke leyani indaba ke abantu bethi hhayi uhulumende wasebenza wabopha umfumira kodwa kakulanto ephumileyo imali yezisebenzi ke ichithekile akulanto ephumileyo asikajabuli ngalokho okwenzakeleyo thina njengezisebenzi.
Uyibambe kanjalo baba umoya uqhubeke usecingweni nemiyo amayi Linda Masarira Kaingiza. Please do stay on the line as we take our listeners and it name Tereri Mafia.
Hello, caller. Hello.
Hello.
Hey, Makadi, Tuksora na Nuye Zemburu Kupi. Nare zenyu manja zisikunya tsonzu. Wika zvakanaka imbo, famba imbicha na pamuri ipapo.
Alright.
Hey, muri kupi?
Zvikuno zvarari.
Ehe, taura yenyu.
Kuti angazongobatira pakaita nokuzvapo kuti angapacho.
Tiri kutaura nyaya yehuori. Kuti nhasi taona tourism minister mai Mvumira vachimiswa pamberi pedare munozviona sei?
Zvotaura kuti zviriitika.
Aiwa, tinokutendai hanzvadzi, ndofunga hamusi kunyatsotinzwa. Tinokutendai, thank you so much. Tina Choga M ari kuti Anyura pano Victor Runindi, Hansi Mbava, angazi batwe pa Facebook page yedu ye VOA. Shona Anderson Kaitano, akutendifonere Victor Runindi. As I'm watching you from Sun City, Mbava angazi ende kujeri, Tinashe Magwanda, and let the law take its course on this lady. And Dr. Kovar Kutawara, Hansi, panyaye mapensioners, ndupa vakanganisa. Nicodemus Matari, and I'm watching you from DRC Live, Disciple Madani, the top fan yedu, varipano, vadhube wari kuti vanhu vese vakaita hori ngavasungwe vese vasingatarisirwa kuti abuda mbamani pane vakawanda vese havana chingatadzisa nyika yedu kubudirira choga ari kuti mari yakatorwa hanzi panobhadharwa mari here kuti tiwane mabheji ematop fan kwete kuti muwane mabheji ematop fan hunge muri pano muchitaura pfungwa dzenyu muchishare live feeds nezvimwe zvakadaro disciple madanire vari pano muri kuona vane top fan vanongoti tipinda panhare kana pano pamhepo ndivo vanotanga kubva vapinda tinotenda mudzinda ari kuti maswera sei hama dzinodiwa ndiri kukuona izvangu ndiri pano pa Cape Town Miss Linda Masarira Kaingiza, if I can come back to you and just ask you, you were talking about, you know, you were saying that you have a particular interest, especially in the NASA issue. Why is it?
My interest is solely on the aspect that most people, especially those who are on pension, who are at the pensionable age, have been contributing money to NASA during the time that they were working.
Mm-hmm.
And most people actually contributed for more than 40 years. And they expected that by the time they go on to pension, they will be having social security and they will be able to take care of themselves. But unfortunately, NASA has been busy mismanaging funds and having people like the minister, Prisca Mupunira, who have been diverting NASA funds, which is supposed to benefit pensioners. And this has been happening for a long time. I've been advocating for the past 3 or 4 months or so now for pensioners to be given decent pension payouts. As early as May 2019, pensioners were getting $25 bond or RTGS or Zim dollar, whatever they call it. And some, the highest paid were getting about $85, which was nothing, a mockery and a pittance. Whilst we have people who were in powerful positions actually siphoning up to about $95 million at the expense of pensioners. I mean, that is so wrong. And I want justice to be served. I want this case to be finalized. And if she's guilty, indeed, she has to restitute all the money that was for pensioners to go back to NASA. There are no two ways about it. Pensioners are living in near destitution in Zimbabwe. They cannot even afford decent meals. Yet mm-hmm. some people were busy playing around with monies that were contributed by pensioners so that they would have social security. For me, it's a mockery for people who actually paid their pension contributions during the Zim dollar days when the Zim dollar was still strong. Or even those who were paying their pensions with U.S. dollar during the U.S. dollar days to be given such pittances for pension sustainability. It doesn't make sense. It doesn't work. We want that money to be restituted and for pensioners to get at least a bonus in U.S. dollar so that they can do something for themselves.
Mm-hmm. If you can please hold on, we have a caller.
That's if she is convicted because mm-hmm. As we speak, Mrs. Mupfumira is innocent. She's just a suspect in custody. Suspect.
Mm-hmm. We have a caller on the line. Hello, Vakaitano.
Hello, Magadiani.
Tiri wadimoti tauri sa imbijana. Tukutola nemi muri kupi.
This is Cape Town.
Taura itinzi.
Yeah, corruption is not a... inorwaza vakuti vekutaura vabereki vedu vakashandira for the past 60 years or 50 years or so hapasina zvaanokwanisa kuwana kunorichero but chinonetsa the biggest problem now is this lady she might be convicted or served but considering NPF almost everyone from the president to the last president all of them are corrupt in their duty. So I don't see this lady going to jail in anyhow because there's no one in the government, there's no one in ZANU-PF who can arrest one another because the more they arrest one person, the whole system and all the information is going to come out. So politics is they didn't put each other under the bus,
mm-hmm.
but they tried by all means to cover up whatever the cases may be. So by now, the case is going to go to court and all that just to create attention so that people won't see that there is a big problem in the country, like the fuel, the food, the money, and all that. So this is just creating attention to the people. But eventually, people will waste 3-4 months following that case. But the lady is going to go to her house. Or maybe with the bail, but now maybe they are even funding to find out who is going to fund that money for the bail. But eventually, if you go out, stay at their house, and people forget about it, and that's when they come back again and say, no, we are hungry. What's happening? So, for the time being, these guys are going to create a lot of scandal that takes attention for the people here.
Okay, thank you so much for your contribution, caller. You have a good day. Ntunga.
Sikhangele ekhasini le VOA Ndebele, siyalibonga uxhaso lwenu, siyalibona ababukeleyo lapha kulo Msunduzwa Ndlovu uthi wena linjani basakazi. Ngilibhekile ngisejozi Oliver Tambo Airport. Uphephe Dube uthi wena linjani. Kuzoba Msunduzwa Ndlovu uyaqhubeka laphana njalo uthi yena bengamkhululi kavalelwe ejele, isikhiye besilethe ngapha, sikhathele ngamasela abulala ilizwe. Kuzoba lo brilliant Nkomo yena uthini. Uthi salibonani basakazi abahle, ngibingelele ngiseGhana, ngiyezwa kukhulunywa ngenkohlakalo elizweni. Siyabonga Nkomo. Austin Ncube watching from Joburg. Kuzoba lo cool ruler Pen uthi wena ngubani owake wabotshwa kuzanu abantu abayeke ukujabulela ize. Sipenduke kuwe babumoyo umgcinisihlalo weZimbabwe Anti-Corruption Commission. Unkosikazi Matandamoyo uthe engena esikhundleni wathembisa yena ukuthi bazasebenza gadalala bayiqede i-corruption babophe bonke abakhohlakeleyo abangathembekanga. Yebo, uyatsho ukuthi ukubotshwa kukaMphumira akulimangalisi. Njalo, you are not very excited about it ngoba kunenge okusamele kwenziwe banenge abamele babotshwe. Kodwa ngeke lithi at least Izak iZimbabwe Anti-Corruption Commission la uhulumende batshengisa ukuzimisela na ekulwisaneni le corruption lapha.
Ngamazwi sibili nxa ubalalela ungathi baza kwenza okukhulu okumangalisayo, kodwa ngokwazi kwethu uhulumende akuchoyo kayisikho akwenzayo. Sila qiniso ukuthi okukhulunywa nguMathanda, nguJustice Mathanda Moyo kuzafezeka. Nanku phela sibone laye uMthuli Ncube sithi nxa engena kuhulumende uzatshintsha lokhu, atshintshe lokhuyana, ayenze lokhu lalokhuyana. Uthe sengenile sabona laye segida ke ingoma efananayo. Kusozeke kusimangalise ukuthi uMathanda laye uzakhanya kusasa laye kungumuntu nje osezihlalele nje esamukela imali ngokuphela kwenyanga, kungalalutho nje oluzanceda uZulu. Ngoba phela kasiwe yedwa phela uMphumira, kambe wayengayidla yini i-95 million le ayikwanise eyodwa? Into phela i-octopus ile nyawo eziningi, babe bane ngokumangalisayo i-racket. So sibonike umathanda esenza lokho akukhulumayo kufinyelela lokho afuna kukwenza uza kinge ngokuhamba kwesikhathi avanje izandla avanje inyawo umkhulu isikhulume esinye sithe khona nje sivalwa amehlo isikhulume ngani ngivumelana laso
mhm aqhubeka kubambile baba umoyo sithathe umlaleli ecingweni uMalinga kunjani umlaleli
ngiyaphila
ye usiqhumo ngapi kwenda okay aha sikhuluma ngodaba lwenkohlakalo Ntembo Zwile ukuthi ubotshiwe unkosikazi Prisca Mufumira wamiswa enkantolo namhla ebhekane lamacala enkohlakalo ayisikhombisa ungathini ngalo
yona ibopha umuntu osezama ukuveza lokhu ekufihlile ayibi indaba yenkohlakalo bekekufihla bonke sekushoukhona sekuveza ingakho sebemjikela sekosho ayikho indaba yenkohlakalo ayiboshele kusho ukuthi khona la moshe khona kulokhu abakufihlile
ngamanye amazwi uthi wena ngumkhuba okuhulumende okuzanu p f ukuthi nxa ekhona owabo okohlakeleyo kabanjwa
akabanjwa ngomthetho wabo akabanjwa kubanjwa nima seveza loko abakufihlile futhi nakukhona sekuvezile abakufihlile ingako sebembopha sebemjikele
kodwa bathi ngesingisi Malinga everything is a beginning ngeke sithi yini ngempela uhulumende sezimisele lapho kulwisana le corruption
kushuthi sezokuthemba ke maisibophe nabangani bake laba phethe nawo ngoba nabo banenkohlakalo nabo bakhohlakele vele
mhm hayi siyabonga ungena kuhlelo
ngiyabonga
That's a listener calling from Eastern Cape. He says he is very skeptical. He doesn't believe this is an indication of a new paradigm shift from the government insofar as fighting corruption is concerned.
Mm-hmm. I see also there are some people following here. Elton on the VOA Shona Facebook page. Elton Mafari kwa varukuti maswera say kondrikuteri randri kuno kujoza asi achibeze nanzi. It will not work. Vano buda makatemba. Saka he is literally, you know, like supporting what your caller was saying. Tombozoka kwa muri mailinda masarira kaingiza. Takatarisa zviri kuitika izvi pari zvino munoona pane vamwe here vari murumende vachawanikwawo vachimiswa pamberi pematare
ndinoona vakawandisa ndinoona vakawandisa nekuti makore apfuura takanga tiri kuratidzira nevaratidziri vakawanda tichitaura nyaya iyo yehuri hakuna patingasvika patingati nyika yedu yakunobudirira tisati tagadzirisa nyaya yehuri nekuti chinhu chihombe chiri kudzorera nyika ino kumashure inyaya yehuri ndaanewo mazuva gore rino akati wandei andaiedzawo kunyora patwitter ndakanangana nemutungamiri wenyika ino vamunangagwa ndichiti kana muchirevesa kuti muri new dispensation ngatitangei nekuona nekugadzirisa imba yenyu muchibvisa vanhu vese vane huori vachitongerwa mhosva dzavo nekuti mhosva dzavo munodziziva saka ipapapa ndine vimbo yekuvimba kuti vaakuzama kuda kuti vagone kunogadzirisa musha wavo nekuti vakatadza kugadzirisa musha wavo itsvo vatsina vari kubirwa tichasimuka tozorwisa musha wavo iwowo waiita kuti titambudzike zvakanyanyisa mukati menyika yedu yechiberekerwa panosvika nguva yatinofanirwa kuti zvakwana maba zvakwana tidzorerai zvamakapa kunyika titange patsva tigadzirise nyika yedu saka ndine vimbo ndichiri kuvimba kuti ndiwo matangiro acho asi tichange tichitevedzera zvese zviri kuitwa panyaya yamai mupumira kuti tione kuti zviri kuitwa nemazviro kwazvo here tikaona paine pari kutsveyama ticharatidzira zvikurusa nekuti ini ndakazvimiririra ndine chipo nenyika yangu ndine chipo nekuona nyika ino ichibudirira kuti zvose zvakapiwa zvidzorerwe kunyika kuti nyika igononitangisa patsva kuvakika kuti vana vedu nezvizvikuru zvikuru vagogona kugarawo zvakanaka mukati menyika yedu
Aiwa batai makadaro regai ndiri kunzoti pana vakoni yasengondo vamwe vanombotinyorera pa Facebook page yedu ye VOA shona alo vangondo makadiko
makadite tevangu
aiwa tiri wadi makadiko amuri ikoko tukutaura nemi muri kupi
mundo rane ndiri munzvimbo inonzi Cape Town South Africa
ehe kwakadiko Cape Town tainzwa kuti kwanga kune chando chaityisa mazuva apfuura
chando tinacho chando tinacho mari ndio kuramba kubatika South Africa kuti ndabva kuzvikuita zvakare
aiwa tipewo mafungiro enyu panyaya yehori huri kuitika munyika uyezve nekuwanikwa nezvaitika nhasi
zvanhasi zvaitika hazvinasi handina maupdates akati wande zvikuru but panyaya yecorruption semati bvumvira maita kufacebook page yenyu nyaya iri kuitika ndo ndeyekuti mukatarisa leadership iripo government iripo at the moment government is not considering the ordinary people who are the voters seriously
saka imi
taurai
zvenyu
okay take into consideration mukaona zvese zviri kuitwa safari yose iri kuitwa nevana it is true mukatarisa marigging ezvakaitika from the past previous elections irigging hapana kana free and fair elections dzakaitwa iconfusement yakaitwa neruling party which is ZANU-PF kuconfusa vanhu nokuriga kwavo vachiita chisoti chavo after that ivo vacho varimo vainozviclaima kuti vari mugovernment ndovari vazere necorruption yacho
aiwa mashoko makuku tu tinokutendai chaizvo hanzvadzi mbuve nezuva rakanaka
tinotendai nguva yekukukwa muri kuamerica
kuno kuamerica ya 25-3 masikati
25-3 masikati
homwe
noted handizviti munozviona vose zviri kuitika kunyika
aisusu hatikwanisi hedu kunyanya kutaura zvakawanda zvida kunzwa kwamuri mova nezuva rakanaka
tinotenda maitababa
muchatidzingisa basa tibvumidze kutaura pfungwa dzedu
vakomaimitivatotoona because zvamuri kutoita zviri kutosimudza nyika because zviri kuitika zvachezvi zvauda zvatova zvesando chaiku chaiwo
ndinotenda mukoma siqhubeke ngohlelo sithathe umlaleli ecingweni ubaba uChuma kunjani Chuma
nelele mfakazi mpiza ngilaleli mbingelele nabalaleli westudio seven kumagumba manamshawa
ye siyabonga ungena kuhlelo sixhuma ukuphi nendawo
ngumbusiseni Chuma ngisemibrand ngasejohannesburg
kusiphi umbono wakho ngodaba lwenkohlakalo lona
eyi inkohlakalo yona ungathi izalele elizweni hayi ungathi sokububi impela ungatiokuba
nari nhasi dziri kunetsa ntunga
we have lost that caller there yes. Wabuchuma kodwa obesithi yena hayi inkohlakalo ibhahile mpela elizweni was saying there is too much corruption in Zimbabwe
reganimbooverenga zviri kutaura mamwe mafans edu ipo pano pafacebook page yedu yevoa shona tina top fan wedu Courtney Mappy Coty ari kuti iye muri seiko pano hanzi chiiko chaitika nhasi tiri kutaura nyaya yehuori uyezve takatarisa kuti taona vaimbova minista wetourism amai Prisca Mpfumira vachimiswa pamberi pedare saka ndo zviri kuitika ipo panapa Enoch Major Majoni hanzi mwachin you live from Polokwane ndiri kusouth Africa. Pane vamwe vanga vanyora vachiti vada kufonerwa regai ndivaverenge masavo chatukwedza kukubatai Max Matongwani ari pano ari muZimbabwe Muza Shepherd ndiziya ne plus 964 ndizonde kupuko asi vari kuti ndifonerei Richard P say Samson Masikati Sifas Mupindu Apole Zibanda Donsi Richard va Richard Moyo vanogara vari pano Admit Jovu Jovu Theology Roni Mutsvaru Tondera Kone Nyazuna, Spence Costa, John Panganai Mazivisa, Kone Asngondo wakwanisa kupinda mchirongwa, Gift Kimbini, Jota Muzanya, varipano wanga wanyora utifoni reitrukuye zanari zenyu, ne utiva jinji ntunga wano titunonyora pama peji enyasi, amutifoni re uyeje amumbo viramati moresa saka nazi, tatitutore mkana iwoyo. Kana mai Linda Masari raka ingiza, mchiripo panare uyaitinsku. Hello.
Mukutaura nemi.
Ehe, tukutaura nemi. Toti susu taona zviri kuitika izvi. Kuna mai mupfumira. Imi remangwana renyika munoona rakamira sei. Taona pane ma by-elections ari kuitwa uyezve imi taona muine vamwe vamuri kumisa ikoko. Asi tombotarisa iyo inyaya yehuri munoona remangwana renyika rakamira sei.
Sekutaura kwana muita nekutanga. Kana nyaya yevanhu vari kubatwa vaine mhosva dzeuori dzichigona kunoti dzipinde madzitare edzimhosva dzichiferefetwa zvakazara vasingatarisi kuti munhu ndewebato ripi kana kuti abva muimba ipi chinhu chinofadza zvikuru nekuti ndiro gwara ratiri kufanira tichifamba naro mukati menyika ino uori uyauna kutanga nhasi uori wakatanga kudhara asi kuti svike pachinano chekuti vanhu vachatya kuita uori hunge paine patinoti nechirungu ma-strict measures to curb corruption kuti vagone paine nzira dzekuti vanhu vanoita uori vapiwe mutongo wakakurisa nekuti vadzorere zvavanenge vachinge vaba zvinoita kuti ramangwana munhu akada kuita zveuori anofunga kuti mutongo wacho wakaita sei wakaoma totarisa kana kune dzimwe nyika dzakaita sechina ukatongobatwa nemhosva yeuori ukaonekwa ndozvaunga uchida unotourayiwa nekuti vari kuedza kugadzirisa kuti nyika isabirwe nevanhu vane hundyire vanoda kuti zvese zvive kumusha kwavo kana kuti zviye kwavo saka ndinoona iri nhano yakanaka kana ichigona kunozadzikiswa pasingazoite zvekuda kuzovharidzira kuti aiwa izvi ngatichizisirei pakati isi toda kuti nyaya idzi dzigona kunogadziriswa vanhu vese vari involved neuori uyu hwakanyanyoitika futi zvakare paperiodi inobva 2006 kunosvika nhasi tinoona zvakare kuti vanhu vakagara kuti muhurumende yemugnu vane mabororo ava akatowandisa ava akatovamirira toda kuti nyaya dzese idzi dziferefetwe titangise kuvaka nyika yedu tiri panzvimbo imwe chete tirengedze uori noti uori huri muno munyika medu tinofanira kutaurirana chokwadi sevana vezimbabwe hausi kuhurumende chete
regai nimbokubatai muromo ipapo
mapato ese nesu vanhu vacho vanoswera vachipisa mari marodhi uori futi saka ngatitese nyaya yeuori tichiti uori ngahupere kubva paunotangira wedza kumusoro kana kuti kuzasi vanhu ngatiregedzei tsika yeuori tigadzirise nyika yedu mune mashandiro akanaka
aiwa batai makadaro tina kola ari panhare tina mukoma Spencer tongoti gagaga tozoenda kuna Golide mukoma Spencer tinokuchingamidzai pachirongwa kana muripo
ya ndiripo tete apa nhau yeuori inonetsa nekuti vanhu uori nguri vakautanga kudharadhara saka chakabaya chikatyokera kare saka matanho anodiwa kuti atorwe izvizvi matanho akasimba kwazvo kutangira kwese kumusoro kusvika kuzasi nekuti vanhu nguri vabvira neuori kutangira kutanga kudhara chaiko saka zvinonetsa tiri komiti inonga yaumbwa iyi inonga ichida kuti inatsiri kuonekwa kuti vanhu vacho vatumwe mukomiti vacho havana weri kumboita mhosva yeuori because kana vakamboita mhosva yeuori vakabata munhu zvinongopera futi pauori
aiwa pakanaka pakadaro muve nezuva rakanaka toenda kwauri Ntunga
it's according to 9 o'clock and on the show tonight we have Linda Masarira Kaingiza of the political party leader as well as ZCTU Secretary General Mr. Japhet Moyo, as we tackle the subject of corruption following the arrest of Tourism Minister Priska Mfumira on 7 charges of corruption. She appeared tonight, today, in court, and she remains in jail tonight, pending a bail hearing tomorrow. Sithathe umlaleli ecingweni uGolide kunjani Golide
Ngiyaphila njani baba?
Hayi siyaphila. Osixhumo ngapi?
Ngise South Africa.
Emzansi. Singenile kuhlelo akusiphi imbono yakho?
Ngiyibona le ndaba yokubosa kaku priester. Hayi. Kona singasho ukuthi bayazama ukulisa corruption kodwa hayi ayikho le ndaba yabo ngoba labantu abayiwo abaqala i-corruption enkulu bayabayeka bababophi. Kuluma nje yena umsekeli kamongameli uthi wenda unamacala amakhulu kwaloba imali ehlanganisela ukuthiwona kodwa kuzange ngokhuluma nangayo. Bonke labo obhedi mpofu njalo nje banamacala kodwa sikaze size bebhonisiswa. Bona bangayenza engathi nje bayamthonisisa lo priska bazama ukuthi babophe baqeda inkohlakalo kodwa hhayi. Akucaci kahle indaba yabo ukuthi bayenzani, bazama nje ukuthi bavala abantu sengathi inkohlakalo le bayivala kodwa hhayi. Kona nje akusinto emangalisayo, babonakala nje ukuthi badlala ngabantu nje, ayikho indaba yabo ukuthi baqeda inkohlakalo nje. Umdlalo lo abawenzayo.
Kungani bengazimiselanga ngokubona kwakho?
Inkinga bangcolile bonke, bona labo boyibo kumele bayiqedele inkohlakalo, yibo abangcole kakhulu, yibo abakhohlakele kakhulu. So abakwazi ukuthi babuphe abanye ngaphansi kwabo ngoba babazela labo ukuthi bathethe inkohlakalo enkulu. So abakwazi ukuthi bababophe ngoba bakwazi ukuthi ekugcineni nabo bagcina bebachaza ukuthi bayenze kanje, bayenza kanje. Into ebahlulayo ukuthi bayiqedele inkohlakalo ngoba bavele bakhohlakele bona bonke nje.
Siyabonga Golide umlaleli wethu ke lapho sixhume kwele South Africa. Sibuyele kuwe baba umoyo. Uyabezwa bayakhuluma abalaleli. Isikhangele udaba lwe-report eka Auditor General yona le yaveza ukubola konke okukunasa. Yebo uthilike lakhulumisana lo minister ngokuthi lolugwalo lwethulelwe uZulu abantu balubale bazibonela ukuthi ngubani okohlakeleyo ngubani ongakohlakalanga lokuthi kwatshontshwa malini kunasa lilethemba yini lokuthi ngempela iza egcina yethulelwe uZulu leyo report.
Okungani kuyesabisa ukuthi bathi lunikwe u-AG's office, Attorney General's office. Imbangela ikuthi uthi yena nguye oseza kuchophela ukuthi aluveke lube alufake ku-public yini kumbe hatshi. Njalo nxa ephendula yena uminister omutsha aphendule njani phela kithi kusobala ukuthi nje ukhanye engani nje akula akula qiniso kuloku singathi abantu bayaqatshelana kanti phela aluba kuthiwa kulanto efihlwayo u-AG's office, Attorney General's office ubesezwanikelwa ukuthi amcebiseni uminister omutsha. Ansho uminister lo khona ube kufanele nje echo ethi hayi i-forensic audit ke nansi iqamba lokhu nalokhu ukuze phela uZulu laye owayekhumbulela ukuthi ubani uyajonja angaboni ibizo lakhe liphumile ke ku-audit agijimele phela emapholiseni athi nami ngilobo ufakazi obunje. Manje nxa into ugwalo lwangikhona ke lungaze lwabeqwa ke ebantwini asisakwazi lokuthi bangaki bephela ababethwa yibi forensic audit bangaki ke ngamagama. Sifuna ukwazi amagama abo ukuthi ngobani, iziphi lezi zisebenzi, i-management kade ikhona yini njengoba sikwazi nje ukuthi i-management kade ikhona kutshontshwa ke lezi mali. Ayisiyo management ekhona kunasa kwamanje. I-management kade isebenza lomama uMpumira ayisiyo management ekhona kwamanje, iphumile. Asikwazi ke ukuthi bona babanjwa okungakanani nje ngeaudit, bazafakaza yini yiwa abantu ke kathi sikhangelele ukuthi basitshele ukuthi babe nikwa ama instructions bani imali babe ihambisa ngani.
Siyabonga baba umoyo qhubeka ubambile ecingweni.
Tine caller bari panari. Hello caller. Hello. Hey makadi yenyu.
Ndiri bangu manatimbere.
Takasimba tukutaura nani uyezve muri kupi?
Ndirikutaura na theology mutaro ndiri South Africa in Pietersburg.
All right. Aiwa tinotenda taona manyura pa post yatamboisa iye taura yenyu tinzwe. Hello. Manare zvachona ntunga, today the phones are not on our side currently, but we're continuing to get in touch with all those that wrote to us, so thank you for coming into the program. Amai Linda Masari rakaingiza dzokai timbotaura nemi tinzwi. Saka remangwana manje toti zvatiri kuona zviri kuitika izvi. Chii chimwe chingaitwa nehurumende kuti tione uoro uchipera uyezve nevanhuwo zvavo, nokuti ndanzwa muchitaura imi kuti nyaya kunyangwe yekutenga mari pamusika mutema nezvimwewo, zvii zvimwe zvingaitwa?
Nyaya yekutanga ndeyekuti hurumende iri kufanirwa kutanga yagona kunogadzirisa nyaya yemari yedu mukati menyika ino. Chechipiri, iyo RBZ inofanirwa kurega kuenda kunotenga mari pamusika mutema. Ndizvo zvimwe zviri kutidzoreredza shure sezvizvarwa zveZimbabwe. Nekuti kazhinji munhu akabata $10 rake akaenda akanoripisa akapiwa 100, ari kuona kunge zvamubatsira kana zvamuvandudza, asi hapana zvazviri kubatsira. Nekuti vari kumaruwa vanopedzisira vaakutambudzika, nekuti pari kukwira marete aya pamusika mutema, zvinhu zvinobva zvakwira muzvitoro zvedu. Pazvinokwira kudaro, chero marete aya akadzika, zvinhu zvatinoda zvatinoshandisa mazuva ose zvakaita sana cooking oil hupfu nezvakadaro hazvidziki mutengo. Saka pane dzidziso kuru inotoda kuitwa muzvizvarwa zvemuno muZimbabwe, kuti pauri kupisa mari hapana chauri kubhenefita uriwo mukati neuori, asi ari kubhenefita pakupisa mari kwauri kuita ndiye ari kutenga mari yako, ari kuita kuti iwe urambe uchitambudzika. Saka iyi idecision yatiri kufanira kuita sezvizvarwa zvemuno muZimbabwe kuti ticharega kupisa mari, nekuti mari iyoyo yatiri kupisa haiko kuRBZ, iartificial money. Zvinoramba zvichidzoka zvichitambudza isu tagara tisina mari. Ndodzidziso yatiri kufanira kutanga kupanana kuti isu vasina ngatiregei kubatsira vagara vanazvo vari kuita kuti uori uyu hurambe huchiendeka, nekuti isu hapana zvazviri kutibatsira, nekuti matambudziko edu anoramba achikura pane kuti aite mashoma. Saka saizvozvo hurumende yedu iri kufanira kuti igadzirise nyaya iyoyo yemari, vaone kuti hakuna mari iri kubuda kubhanga guru ichinoiswa pablack market. Kuti mari iyi isipo yava kuti RTGS, haipo, it non existent money. Ndozvatiri kufanira kutanga tadzidza nemaZimbabweans kuti kuopareta nemari isipo. Ndosaka tichiramba tiri mumatambudziko. Vakangwara vari mune zvematongerwo enyika vari pazvinzvimbo zvepamusorosoro vari kuramba vachishandisa zvizvarwa zvemuno muZimbabwe zviramba zvichitambudzika, nokuti munhu anotambudzika anoshandisika. Ndosaka vanhu tiri kuramba tichishandiswa mukati menyika ino, tisingaone tichikushandiswa tichipinzwa zvakare muori iwowo, tichizotuka vari pamusoro vari kutora kubva kwatiri isu tisina. Saka nyaya iyi iri kufanira kugadziriswa kubva kuzasi, vanhu vari kumbunyikidzirwa kodzero dzavo vachishandiswa vachipinzwa muori uyu, nokuti vamwe vaite mari dzakawandisa. Nekubva kumusoro kwacho mutungamiri wenyika ino vamunangagwa vari kufanirwa kuratidza zvizvarwa zvemuno muZimbabwe kuti zveshuwa vane shungu yekugadzirisa nyika ino, kugadzirisa nyaya dzemari nekupedza huori.
Aiwa, batai makadaro tumuzwa tina kola wedu wokupedzisira. Halo kola.
Halo.
Tukutaura nani uyezve muri kupi?
Muri kutaura na Polite Sibanda, ndiri kuHauro Botswana.
Taurai tinzwe vaSibanda.
Ini ndiri kuona sekuti nyaya yekorashini iyi haichakwanisike munyika, yatopararira zvekuti kuti igadziriswe. Ndikuona kunge maybe zvinenge zvakuda kuti pamwe papinde imwe hurumende itswa zvikango ite pasa zvoizvi.
Munotaura Ndebele here vaSibanda?
Ndotaura hangu ndiye.
Ya, kunuma yung tunga, mtunga. Kunuma yung tunga.
Ye, wasi pumbo na wako ma.
Iwo ntunga mi.
Ye, unjan.
Nyapira kakuru.
Oti fasa fasa, iskatsi sambi.
Mina iti indaba le corruption le hayi sisukile kakhulu elizweni so vele ukuthi ilungisiswe vele hayi kuyahlupha ngoba singakhangela vele kususela khona le phezulu yikho vele ade kungani kuyahlupha lokuthi ukuthi bona abayenza icorruption lokuthi abotshwa bani ngobani iqalisa khona le khani.
Hayi siyabonga ungena uhlelo Sibanda.
Nami ngiyabonga kakhulu.
It's 5 minutes before the top of the hour, and as we wrap things up, sibuye babumoyo, akusiphe amazwi akho okugcina ngalolu daba, udaba lokulwisana le nkohlakalo.
Thina sithi njengezisebenzi sikhangelele ukuthi laba ke abakhokhelayo benzeke phela lokhu abakuchoyo ukuze lathi phela esiphansi sekele phela ukuthatha ke ama $10 la ama $20 emsebenzini yethu because i-corruption ke iqalisela phezulu ukuze nje lathi esisebenzayo sikwanise ukunika abantu ama passport singazwizanga imali kumbe sithelela abantu iphethuro singazange sivize imali sifuna lawo phela abaphezulu kathemisele ukuthi hayi bayakuyela phela ukuyamukela izimali. So yikho esikukhangeleyo njengezisebenzi ukubona izisebenzi lazo zigwanisa ukuba corrupt indaba zokuthi zibona phela abakhokheli bacorrupt uqalisela ngokuthi othela iphetho ngokwakhe uyakwazi ukuthi umanager wakhe laye uyemukela imali. Yikwethu kukhangelele ukuthi abakhokhelayo saba sikhokhele ngokuqondileyo.
Amayigatseni tivare chirongwa.
Para chirongwa, tichingokurudzirana sezvizvarwa zvemuno muZimbabwe kuti ngatipedzei huori nekuti iwe neni tine basa. Kana imi ndichine daramba kuti handisi kuda kuita huori naiye anodawo kuita huori neni hunopera uye ngativei vanhu vakatsvangamukira kugadzirisa nyika yavo kwete kutuka nyika yavo nekuishora tichienda mberi anoziva ari kuita huori ngavaendewo kuzaki kwacho ikoko vachinoripota kuti apa pari kuitwa huori ndokuti tigone kunogadzirisa nyika yedu.
Aiwa tinokutenda ichaizvo amai Linda Masarira kaingiza kunge manga muine supana pachirongwa chedu muve nezuva rakanaka.
Tinotenda.
Thank you to Mr. Japhet Moyo of ZBC ZCTU rather and as we wrap things up, Mavi, a quick recap. Minister of Tourism,
yes.
Prisca Mfumira is due in court tomorrow for her bail hearing. She's facing 7 charges of corruption emanating from indaba yeNASA isikhwama seNASA ubhekane lamacala ukuthiwa watshontsha kumbe wancedisa abantu ukutshontsha imali engange 95 million US dollars. That's a lot of money.
Thank you very much, Dr. Ndavise. Vanga vari pachirongwa chedu chanhasi nyanya vatsigiri vedu vepaFacebook page yedu yeVOA Shona. Vamwe hatinokwanisa kukufonerai asi musanete, rambai muchitipa manhamba enyu tigokwanisa kunge tichitaura nemi mune zvimwe zvirongwa zvedu. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muno muWashington ndichiti muve nezororo yeweekend yakanaka ntunga.
And although there is no life talk tomorrow, please remember we are broadcasting 7 days a week. Look on our hlelo lwezindaba zakusihlwa ngo 7:30 kanti ke kuyabe kuqale as esishona ngo 7 o'clock. Kunengi okwenzakalayo kusasa. Likhumbule kuhlelo lwesiNdebele, kulohlelo lwezemaphandleni, kulohlelo lwabesifazana, uyezwe muchirongwa cheshona mangwana mune chirongwa che zvakanangana nezimai ane
hongu tine chirongwa chemadzimai uyezve tine avo vanorarama vari kwatingati kumaruva chinoitwa naJonga Kandemiri uyezve achingotaurawo nezviri kuitika munharaunda dzakasiyana siyana
tichitaurawo
our lives nechirongwa chemadzimai chewomen's forum ndaita rombora kanaka ndichange ndiri kutaura nemumwe musikana wechidiki ari kukadoma ari kuti iye upenyu huri kuoma vasikana vechidiki vazhinji vari kupinda muchifambi saka teererai chirongwa ichocho mangwana
Oliver Lelisa Yongo Ntungamili Nkomo Goodnight Zimbabwe
And I'm Marvelous Msanganya, who is saying have a very good weekend. Bye-bye.